vanotinzwa kuti pavakasara vaakukurukirirana vega ivo maprincipals. Principal wangu ari kundiudza kuti vakasara vachibvumirana kuti tinofanira kuramba tichisangana sekomiti iyoyo yavakagara vagadzirisa. Tichinyaya kutarisa zvinhu zviviri, chekutanga tichitarisa kuti zvibvumirano zvemusi wa18 July zvizhinji zvacho zvinoda kuti zvigadziriswe zviendeswe kuparamend. Saka tichatanga kugadzirisa iye zvino kuitira kuti patinongopedza referendum zvinenge zvazvavapo kuitira kuti zvingoenda kuparamend tisatore imwe nguva. Chechipiri chiri kufanira kuti chitange kutariswa ndechekuti tirifanira kutarisa secommittees kuti referendum yacho inofanira kuitwa mwedzi upi wacho.
Chii chingada kupa kuti vana veZimbabwe vavhote vachiti vanotambira iro bumbiro riri kunyorwa?
Kana uri munhu wemuZimbabwe uri kuda kuti utarise kuona Zimbabwe itsva, Zimbabwe inokupa kuti titange kubva matiri yezvino tichipinda mune Zimbabwe ine tarisiro, ndo constitution yaunofanira kunge uri kuvhotera.